Idano rakanaka kana taka nanganane na uye kuparadza uori pamusika wemari weauction system uyo wakaparurwa gore rakapfuura. Asi tinoona isusu kuti mawiro ayaita yauya zvine mutinhimira wakanyanya wekuti zvabva zvazungunutsa market. Kuzvinongotsika kwaita market kwaita kuti zvinhu zviite barara manywa.
Chikonzero chei pakuita chipatapata nhaka yemakonzo?
Nekuti veruzhinji vemabhizimusi vanga vasina gadziriro uye hurumende tinoona sokuti havanawo vemabhizimusi vavakatanga vataura navo. Zvaizoreruka kuti panoparurwa mutemo wakadzama kudai unge uchitambirwa zvine unyoro. Saka ndora ndingaone sokuti ndoraita dambudziko nekuti vazhinji vemabhizimusi vakamva vazadzwa nokutya, vamwe vakafunga kuti kuda zvinhu zvakuzosiyana hurumende inenge yakuda kudzosa kutarwa kwemitengo yezvitengwa kusanganisira nemutengo wemari yeforeign currency yatinoti price control pachirungu.
Ko pamitengo zvakonzerawo matambudziko akaita sei?
Kugeda-geda kwemeno ikoko kwakonzeresa kuti mitengo yakazongoti mushure memazuva maviri inge ichisimuka zvakanyanyisa. Tikatarisa mitengo yezvinhu yambva yasvetuka ndofunga ne100%, vamwe vakakudza nema50%.
Mungapa muenzaniso?
Munzvimbo yemamutare taitaura nevamiririri veConfederation of Zimbabwe Retailers kumanikaland vachitipakurira kuti mitengo yemafuta yabhokisi ranga richiita $36 kuri hodha zvino panguva ino rakuhodhwa ne$63, uyewo shuga tigiri yakambva yakwirawo mutengo. Vamwe vanga vachihodha nema$18 pakesi rinenge riine mapakiti 10 vanoti vakwidzawo, vamwe vakuita ma$30, vamwewo ndo vari kuitawo ma$35. Saka ingori nhau yekusagadzikana kwepfungwa nemwoyo nekuti vanhu vanenge vakatyamadzwa vazunzwa zvakanyanya vashamisika nekuparurwa kunenge kwaitwa mutemo uyo unenge wangodonhedzwa kana kungokandwa mumaketi usina tsvakurudzo dzizere uye nhaurirano dzizere.